zvakaitwa nesenati yatinacho kunyanya kushamisa nekuda kwekuti vagara vanga vakangopashisa bhiri rekutanga racheria refu ranga rakatoshata zvikuru kudarika iroro irori racho rakashatawo zvekare asi munyangeri disappointment hombe ndeyekuti vanhu pavanovhotera mamembers of parliament kusanganisira iye masenata vanenge vachitarisira kuti vataisa uteshe hwetsimba dzavo mukunyanganidza mitemo zvino tinotoona kutoti havana nguva yekunyanganidza mitemo politics dzavanenge vachindoita.
Takanzwawo gurukota rinoona nezvemitemo raziyambi ziyambi vachiti mutemo uyu wakakosha zvikuru nekuti unochenesa iwo masangano akazvimirira ega yakuchibviswa nhubu.
Isusu tinopokana nemaonero akadaro. Mukatarisa mutemo uyu zvaunoita ndezvekuti unopa hurumende simba rekutonga vemaNGO. Saka kana gavhumendawo yapinda munani gavhumendawo ichiri nani gavhumendawoyo here pane boka rinozikanwa nekunzi civicus rinotarisa pasi pose kuti nhau dzekuti vanhu vange vakasununguka kuoganiza pache zvavo munharaunda yavo dzakamira sei boka irori rakatoita zimbabwe kawachirisi zvichireva izvo kuti civic space muzimbabwe yava kuvharika.
Sioka iyo hurumende iri kuti pane vamwe vemasangano akazvimirira oga vave kushandiswa kuti vabatsire mapato ezvematongerwo enyika kunyanya anopikisa
mitemo iripo kudhara yekuti kana paine anenge achitora mutemo vakasununguka kushandisa mitemo iyoyo.